isuke zani PF Youth League zatukita ndegeni chine mchewe chitatu tichange tine solidarity match yedu na tibuita solidarity ne mchungamiri wenyika wariku danira kutino chine ma elections kana kutarudzo zinenge zvisina mhirizhonga tarudzo dzichaitwa pajekerere tarudzo dzinenge dziine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza saka isu sezvani PF Youth League taona zvakakodzera kuti tisigire danho iroro ratorwa nemutungamiriri wedu nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kutino tinoda kuti tarudzo dzike pachena hongu pane mashoko anga ari kufamba ekuti zvani PF iri kuda kuita machi yayo mangwana musi wechipiri handizvo nekuti zvinokonzera mhirizhonga nekuti tiri kuziva kuti bato remdc richange riine ungano yaro mangwana saka sevanhu vanocherechedza huvepo hwemapato akawanda zvematongerwo enyika uye anoremekedza kodzero dzevamwe dziri kupa pfungwa dzavo nemuono wavo taona zvakakodzera kuti tipe zvibato remdc mukana wekuti vatere mashoko avo nezvisi zvaangade kuita mangwana isusuwo sebato tochizoita urongwa hwedu nemusi wechitatu
muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika iko zvino dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana nesarudzo dzegore rino kudai
mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vari kubuda chena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana iroro idanho hombe rakakurisa murume zvematongerwo enyika kuti utungamiriri huzvipire kuti notava kutora nzira yakadai saka ndiona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvimwe chete saizvozvo zviri kuitwawo navamunangagwa handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga saka chikumbiro chedu seutiligendaozi ndechekuti vatungamiriri vemamwe mapato ngavachiuyawo mberi vataure zviri pachena kuti naivo havatsigiri mhirizhonga isu seyutiligi zvani pf takatote danho rekuti kana pakawanika munhu anoita mhirizhonga akasungwa hatigone kumutsvagira magweta anomumirira kana kuenda kunomira naye kumatarehedzi mhosva.